Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vadoma makomishina manomwe kuti aongorore mhirizhonga yakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa. Vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaHalima Monhlanthe ndivo vanenge vari sachigaro wekomishini iyi. Vamwe vadomwa vanosanganisa vaRodney Dixon, Queen's Counsel beKuUnited Kingdom, Chief Emeka Anyouku vaimbova munyori muCommonwealth vachibva kuNigeria, nevaimbotungamirira mauto kuTanzania General Davis Mwamunyange. Zvizvarwa zvemuno zviri mukomishini iyi zvinoti muzvinafundo vari nhengo yeZANU-PF Charity Manyeruke, muzvinafundo Lovemore Maduku mutungamiri webato reNCA uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe, uye amai Vimbai Nyemba vaimbove mutungamiriri weLaw Society of Zimbabwe. Vamunangagwa vabvudza vatori venhau muHarare nhasi kuti komishini iyi ichatsvagurudza nekuongorora kuti ndivanani vakakonzera mhirizhonga. Vamunangagwa vatiwo komishini iyi ichatarisawo kuti chii chakaitwa nemapurisa uye zvii zvakazoitika kuti masoja apindire pamhirizhonga iyi uye kuti maitiro avo ange akakodzera here pane zvakaitika.
In fulfillment of what I have earlier on undertaken to do in order to address the matter in a transparent manner and in the public interest, I have appointed a 7-member commission to inquire into the post-election violence of the 1st of August 2018. The commission is made up of local, regional, and international members. We have been appointed in terms of the Commission of Inquiry Act, Chapter 10:07. The terms of reference for the Commission are as follows. A. To inquire into the circumstances leading to the 1st of August 2018 post-election violence. B. To identify the actors and their leaders, their motive and strategies employed in the process. C. To inquire into the intervention by the Zimbabwe Republic Police in the maintenance of law and order. D. To investigate the circumstances which necessitated the involvement of the military in assisting in the maintenance of law and order. E. To consider whether the degree of force used was appropriate.
Sekuvimbisa kwandakaita mhuri yeZimbabwe, ndaumba commission ichaongorora mhirizhonga yakaitika muHarare mukutanga kwemwedzi uno. Ndasarudza vanhu kubva kunze kwenyika nevamwe vemunyika kuti vaite ongororo iyi. Vanhu ava vachaongorora kuti chii chakaitika chakazoita kuti papedzisire paita mhirizhonga iyoyi. Vachatarisawo kuti vanhu vairatidzira ava zvaifamba sei uye kutiwo chisimba chakazoshandiswa ipapa changa chakakodzera here.
Vamunangagwa vati komishini iyi inofanirwa kuvataurira zvainenge yawana mumushure memwedzi mitatu kubva pavanenge vagadzwa zviri pamutemo. Vamunangagwa vati vachadzoka vachigadza makomishina aya vabva kumusangano kuChina.